Muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa kuparura bhajeti remari inosvika mabhiriyoni makumi maviri nemasere. Vachitaura nebepanhau reSunday Mail, muzvinafundo Ncube vakati bhajeti regore rinouya rinenge rakanangana nekuti hupfumi hukure uye rakasiyana nebhajeti regore rino iro rainge rakanangana nekuti vanhu vasunge dzisimbe. Mubhajeti regore rinouya vaNcube vanoti vanoda kuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika, kuwanisa vanhu mabasa uye kusimudzira vari kumaruwa. Asi vaimbova gurukota rinoona nezvemari muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti vakabva nako kumhunga hakuna ipwa.
Aha, pano chinobuda is just a waste of time because economy yaita dambudziko reinflation. So Muturi atova nebhajeti rine mabhiriyoni emadollars anosvika ma30 billion dollars pachiri kubhajeti kwapaipa imhepo inflation. Ukazokonverta 30 billion iyoyoyo to the exchange rate iri kuma20 uri kutoona kuti ibhajeti re 1.5 billion wokozokombeya kuti the original budget yegore rakapera yenge iri kuma8 billion. It means kuti economy yatoshevinga but iri kuexpanda mumhepo. Bhajeti iri richatadza kuadresa zvinhu zviri kurwadza vanhu veZimbabwe zvakafani nekuti maprize ari kukwira and ari kukwira nenyaya yekuti US dollar rakabviswa. This budget will not address that. Nyaya yemadhokotera ari kuzingwa, nyaya yekushayikwa kwemari, nyaya yekutora kwechikafu.
Mumwe muzvinabhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanoti vaNcube vanokwanisa kuvandudza zvinhu. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti sevashandi havana zvavo chavari kunyanya kutarisira kubva kubhajeti iri.
Hapana chatiri kutarisira kuti chingabuda nekuti hazvigone kuti munhu akatanga dambudziko ratakatarisana naro ave futi iye anofanira kuti aripedze. Hakuna chatichashanduka chatiri kuona chingaita kuti bhajeti iri rive necheringaunza. Upfumi hwenyika huri mumandondo, vari kutungamira hapana chavari kutipa chingaunza confidence.
Tavabvunzawo kuti vakambosumwa here kuti kwaita nhimbe yekuzeya bhajeti racho.
Vagara vasume vashandi havana basa nesu vashandi, vane zvavanenge vachikoita vachingofutenerera vachiti vari kuconsulta.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanotivo chavari kuda kuti chigadziriswe inyaya yemitengo yoramba ichiita chamuramba mhuru. Ko panyaya yemutero wezvikamu zviviri pazana remadhora vaMurefu vanotipa maonero avo.
Zvikutarisirawo zvakare kuti pamwe vachaita relief panyaya dzezvetax. Handi kunoziva kuti kune 2% transaction tax iri kutora mari yakawanda chaizvo kubva kumakambani nemaindividuals, vanhu vanenge vachitransacta, nekuti hakuna keshi yakakwana munyika. Saka vanhu vazhinji vanosevenzesa electronic means. Saka iyoyo taxi inobata vanhu vanenge vachiswipa kana kuita ecocash kana kutumira mari nemaelectronic means, maRTGS transactions aya. Saka tikutarisira kuti dai vakatiitirawo relief ipapo.
Asi vaMuponda vane muonero wakasiyana.
2% kuti iri kuomesera vashandi handingadaro zvangu. Inorwadza itaxi yagara ichirwadza. Imusho iwono izeikoko meeting kuAmerica kuti munhu wese anofanira kutobhadhara taxi. Zimbabwe problem yataita ndeyekuti makambani edu nemabhizinesi akawanda aya tinoti informal, yekuti vanhu vakawanda havachina mabhengi account and havadeclare revenue yavo kana income yavo and havaiti maaccounts avo zvokuti vanobhadhara taxi kuzimbabwe. Hazviitiki izvozvo. Chiri kunetsa ipapa ndochinozoreva kuti government inanga social services inofanira kuprovide, hatingati health, education, road, infrastructure, mvura, zvinhu izvo zvinokwanisa kufanira kuiswa. But mari yacho inobva kupi? Mari inobva kutax. Ingangodzi iri kurwadza, asi mukatarisa mabhazi ezvituko ari kutenderera Zimbabwe yese, yatingati public system transport, yadzoka zvakare blessing inozva patakura yanga iriko. Izvozvi yataanayo iri kutosainizwa ne2% tax yatikutaura nezva iyoyoyi.
VaMuponda vati vari kutarisira kuti vaNcube vazadzikise chivimbiso chavo chekusimudzira vemabhizimisi. Izvi zvingaitwe sei? Vanotsanangura.
Minista ngavaite mameasures ekupa capacity to industry nekudevelopa yatinoti iyo entrepreneurial infrastructure. Nekuti maentrepreneur vanhu vaya vanotanga mabhizimisi vanga vaine zvinovasapota zvinoti vakwanise kusimukira kuti kana ini ndatanga bhizinesi rangu nhasi ndinge ndichidawo advisory service, ndinge ndichidawo internet, ndinge ndichidawo ofisi yekushandira.
kunze kwekuparurwa kwebudget nemusi wechina veruzhinji vakamirirawo kuona kuti nhengo dzeMDC dzichabuda here mudare reparamende dzichiratidzira zvakare kusacherechedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo dzinoti vakasarudzwa zveukopokopo. Vamunangagwa vari kutarisirwa kuti vanenge vari mudare iri panenge pachiparurwa budget navanxuve. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.